manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 19, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chinangwa chavo chokuti zvirongwa izvi zvine chibatsirwa neInternational Monetary Fund changa chiri chehurumende yeZimbabwe kuti zvirongwa izvozvo zvizokwanisa kuburitsa mari $2 billion kuti vazokwanisa kudzora zvikwereti.
Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutule Ncube vanoti Zimbabwe iri kutsvaga mari inoita mabhiriyoni maviri emadhora ekuAmerica kuti ikwanise kubhadhara zvimwe zvikwereti zvayo igokwanisawo kukwereta zvakare.
Unochingoona zvinhu zvakangosungwa zviri kungopotserwa imomo, mapambazi anenge achingopotserwa imomo, zvine zvakasungwa zvine zvakachingopotserwa imomo, zvimwe zvinenge zvemarucho zvine zvichingopotserwa imomo.
Vamwe vagari venharaunda yedora Pindo kumadokero kweguta reMutare mudunhu reManicaland votyira kutapurira zvirwere kubva mukushandisa kwavari kuita mvura isina kuchena yemurwizisa kubva. Vamwe vatsigiri vemutambo webasketball munyika votevera zviri kuitika kumakwikwi eAfrica Basketball League ayo ari kutambwa kuEgypt pari zvino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutule Ncube vanoti Zimbabwe inoda mari inoita mabhiriyoni maviri emadhora ekuAmerica kuti ikwanise kubhadhara zvimwe zvikwereti zvayo. Vachipindura mubvunzo pamusangano wavaita nhasi nevatori venhau padandemutande reZoom, vaNcube vari muno muWashington DC kumusangano weIMF unoitwa pagore vati vanotarisirwa kuti vachavabatsira kuunganidza mari iyi kuitira kuti vakwanise kubhadhara zvikwereti zvavo zvese kuti vazokwanisa kukwereta zvakare. Vati Zimbabwe ine chikwereti cheWorld Bank chemari yekuAmerica inoita $1.5 billion. African Development Bank inotiwo zvikwereti zveZimbabwe zvose zvasanganiswa zvinosvika ku$17.5 billion. Nekuda kwezvikwereti zvairi kutadza kubhadhara kuWorld Bank neAfrican Development Bank nemamwe masangano anokweretesa mari, Zimbabwe inonzi haisi kukwanisa kuwana masangano anoda kuipa rubatsiro rwemari pari zvino, izvo zvave kuita kuti irarame nemitero yayakadzika inonzi nevakawanda yawandisa uye yakakwira. VaNcube vati gore rino vanotarisira kuunganidza $250 million kubva kumitero mitsva yakasiyana-siyana yakadzikwa nehurumende. Vachitaurawo pamusangano mumwe chete uyu, munyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Kuvamatanga vayambira vari kuchinja mari pamisika mitema vachiti vachavatorera matanho akaomarara anokodzera kutorerwa vari kuchenesa mari dzakasviba kana kuti vari kuita money laundering. Izvi zviri kuuya panguva iyo mari itsva yeZig iri kunzi iri kuramba ichishaya simba pamusika mutema. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDevry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Inyaya yakanaka, and kubvira pamavambo ezvavari kutiwo maIMF staff monitored programs, chinangwa chavo chokuti zvirongwa izvi zvine chibatsirwa neInternational Monetary Fund changa chiri chehurumende yeZimbabwe kuti zvirongwa izvozvo zvizokwanisa kuburitsa mari inokwanisa $2 billion kuti vazokwanisa kudzora zvikwereti zvavo ku IMF no ku World Bank no kuna Africa Development Bank no kumwe kwese uko. Saka zvavari kutaura izvi ndio chinangwa chavo ndio munamato wavo wokuti zvirongwa izvozvo zvizobudisa mari inokwanisa kuti vagozokwanisa kubhadhara zvikwere izvozvo. Danho rokutanga ratoti raitwa ike zvino riri kuonekwa ndiyo mari chaye Zimbabwe ye Zimbabwe Gold Ziggy nokuti tinoziva isu kuti muzvinyorwa zveIMF nana World Bank pa kuongorora ufumi hweZimbabwe nokudzidzisa nyaya dzokufambisa ufumi hwavo vaigara vachingonyora kuti nyika ngaive nemari yayo kuti izokwanisa kunge ichireiza mari inosvika kuma $2 billion yokuzobhadhara zvikwereti izvozvo.
Izvo zvinoshanda here Professor Masocha zviri kuda kuitwa nenyika izvi kuti inotsvaga chikwereti chekubhadhara chimwe chikwereti kuti ikwanise kukwereta?
Kukwereta kuti ubhadhare chikwereti andivoni zvichibuda. Andivoni pane ungada kukweretesa munhu une chikwereti kuti ubhadhara chikwereti, nokuti zvinotoratidza kuti hausi munhu unokwanisa kubhadhara zvikwereti zvako. Ndo pane nyaya ipapapo kuti Zimbabwe ikwanise kuti achiti kweretesa imari sokuona kwamuri kuita zvirongwa zvedu zveufumi kuti zvichazobudirira mberi uko. Andivoni Zimbabwe ichibudirira ipapo nokuti zvirongwa zvacho zveZimbabwe zvokuti ufumi huvandudzwe zvinosanganisira iyo mari tsvaiyo iyi zvinovhiringwa mukati umo nezvimwe zvakawanda wanda zviri on the ground zvakaita sokushayikwa kwamagetsi.
Zvii zvingaitwa nehurumende kuti ikwanise kubuda mumatope mairumu kunze kwekumirira zvikwereti?
Hurumende ine zvakawanda zvainofanira kunge ichiita. Chimwe chihombe hombe chinogara chitaurwa navanhu vakawanda nenivo ndichitaura ndicho chokuti magetsi ngaange achiwanikwa munyika, nokuti pasina magetsi hapana ufumi hwatiri kufambisa.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDevry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kwakare kuOhio neStudio 7. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvichitevera kurwiswa kweIran neIsrael nhasi mambakwedza enguva dzaikoko, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vazivisa kuti America haina chekuita nekurwisa uku. Israel yarwisa Iran nendege dzisina vatyairi dzerudzi rwemadrone ikarova nzvimbo shomanana muguta reIsfahan muIran. VaBlinken vati America nemadzisawira ayo enyika dziri mugungano reG7 vakazvipira kudzikisa kusawirirana kuri mudunhu reMiddle East. Asi vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti kana hurumende yemutungamiri weAmerica vaJoe Biden ikasabata zvakanaka nyaya yekusagadzikana kwedunhu iri, zviri kuitika izvi zvinogona kuvakanganisa musarudzo dziri kuitwa muna mbudzi gore rino muno muAmerica. Mukusiya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vaFrank Guni kuti tinzwewo maonero avo.
Kurwisa kwakaita Iran neIsrael ichishandisa chombo chemisaro kunogona kukonzera yatingati escalation kana kuti kuramba nyika mbiri idzi dzakuzotatsurana. Nekuti Israel iri kuti iyo iri kudzorera kurwisawo kwayakaitwa neIran, asi tingatisakanganwei kuti Israel ndo yakatanga kurwisa muzinda weIran kuSiria ikauraya mauto makuru eIran anga ari kumuzinda iwoyo pakafa vanhu 13. Saka Iran ndo yanga iri kutodzorera. Zvisinei, maonero edu nyaya inogona kuramutasa ikazokonzera a wider regional war.
America iri kubata kurwisana pakati peIsrael neHamas zvakanaka here?
America haisi kubata nyaya yeIsrael zvakanaka zvachose, nekuti America haingakwanisi kuita mutonga gava maenzanise uku iriyo iri kupesvedzera pamwe chete nekupa zvombo nemari kuIsrael. Tinoona sekuti vaBiden vaakurasikirwa nemukana wavainawo wokuti vadzore hurumende yeIsraeri kuti isakonzeresa hondo yakakura nekuti pari zvino tiri kuona kuti Israeri iri kurwisana neHamas, iri kurwisana neHezbollah iyo zvizvi yade naIran.
Nyaya iyi haichavhiringi vaBiden musarudzo dziri kuuya dzere.
Nyaya yehondo yekuIran neIsraeri ichavhiringidza vaBiden zvikuru pasarudzo nekuti chimwe chatichaona chicharamba chichiitika ndechekuti kukwira kwemafuta ekufambisa dzimotikari kucharamba kuchikwira chaizvo nekuda kwehondo iyoyi. Izvi zvichakonzera kuti maAmericans vanzwe kurwadziwa nekufamba kwedzimotikari nemabhizinesi. Nekuti kana mafuta ekufambisa dzimotikari achinge achiramba achikwira zvichakonzera kuti mitengo yezvinhu inge ichikwirawo. Izvi zvicharwadza homwe dzemaAmericans zvichakonzera kuti vaBiden vazorasikirwa nevamwe vanhu vanga vachifanira kunge vachivavhotera.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vaFrank Guni vari parunare muWashington DC muno muAmerica natanonoka wande weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru anoona nezvekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations vaVolker Turk neZuro vakati vari kushushikana zvikuru nedanho reDemocratic Republic of Congo rekudzosa mutongo werufu. VaTurk vakataura nevatori venhau kumucheto kwerwendo rwavo rwemazuva mana kuDRC uko vakasangana nemutungamiri wenyika iyi vaFelix Tshisekedi. Vakuru vakuru muPakistan vati zvizvarwa zvishanu zvekuJapan zvapona rufu neburi retsono nhasi zvichitevera kurwiswa kwemotokari yazvo nemunhu anga akapakata zvombo, ukuwo mapurisa achipfuura mumwe anga aine puti aperekedza munhu anga akazviteya nemabhambu uyu. Pakistan iri kunetsekana nekurwisa kuri kuitika munyika iyi nevari kupfurikidza mwero, izvo zviri kuoneka kuti zvakwidza nyaya dzekusagadzikana. Uku kurwisana uku kuri kusanganawo kurwiswa kwezvizvarwa zvechina zviri kushanda munyika iyi. Vamwe vagari venharaunda yeDorapindo kumadokero kweguta reMutare mudunhu reManicaland vanoti vari kugara vakangobatira ura mumaoko avo vachityira kutapurira zvirwere zvemanyoka nezvimwe zvinokonzerwa nekushandisa mvura isina kuchena yemurwizi Sakubva, iyo vanoti yakasviba zvakanyanya nekuda kwetsvina yevanhu inopfachukira imomo nguva zhinji. Mutoro wedu wenhau Sydney Saizi anotipa nyaya iyi.
Rwizi Sakubva runoyerera ruchidarika nemumisha inogara veruzhinji yemuguta reMutare inosanganisira Sakubva, Chikanga, Destiny, Hobhouse nedangamvura, umo mune pombi dzinofambisa tsvina dzinogara dzichifachuka tsvina zhinji ichiguma yayerera ichipinda murwizi urwu. Kutsemuka nekupfachuka kwepombi dzetsvina yemuzvimbuzi uku kunonzi kunonyanya kukonzerwa nekushayikwa kwemvura mudzimba kwenguva yakareba. Izvo zvinonzi zvinozokonzera kuti pombi dziremerwe panozouya mvura inofambisa tsvina iyi. Varegisi Dembaremba mumwe wevagari venharaunda yeDorapindo uye mhuri yavo ichishandisa mvura yemunasa Kubva.
Zvinoafekta kubva ipo kwese kuno even rwizi rwekuzasi rwusave rwacho ndomunozoskodera Sakubva vana odzapa. Zvese pollution yese inenge ichidzika uko, saka zvinozoafekta vese kunsiuma mvura vari kuzasi uku. Zvinoafekta mapambazi anenge achingopotserwa imomo, zvine zvakasungwa zvimwe zvinenge zvemaruchozvo zvakawanda munhu wozongopinda moto dai aakuenda.
Vapita Matimba mugari wenharaunda yeDora. VaMatimba vaudza Studio 7 kuti kune vamwe vanotoraura hove murwizi urwu vachitengesera vagari vachinyeba kuti vanenge vadzibata mudhamu Osborne riri kuchamhembe kweguta.
Muna Sakubva River muzvechova pollution imwe yakanyanya ende zvirwere tosangana zvakasiyana especially dzemudumbu nekudii nekuti dumping area yaivasazvo zvakawandisa apa hove dzemuti kupfuura kuti chinzidya dziva dzichitengeswa ndodamuzi vatosangana nazvo dai zvozvagadziriswa.
Alukumandava mukungatu mumwewo wemhuri dzinogara mumakombe kombe erwizisa Kubva.
Pari zvinezvi mvura yasa kubva iyi kazhinji kacho zvisati shandisiba because imvura inobva kuma inonga ine maoil plus ine masuwa zvisi mvura itoshandisa mvura ine maballs takachererwa nehurumende ari muno ari tichiri naro zvokuti tine ball one imwe yachisati yapera kudini kugadzirwa
gweta rinorwira kodzero dzevanhu vapasimonya kureba vezimbabwe lawyers for human rights vanoti hazvina kunaka kuti vanosvibisa mvura varegerwe vakadaro
Pollution amongst the rich comes up by Kune Mtemo and Tonoti and Polluter and Diano Battle, the polluter pays principle, don't know Kanak Zero. Ne Emma and Basara who enforce my environmental issues.
Amai Alice Rutara, vanoshanda nesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezvakatikomberedza reEnvironmental Management Agency, EMA, vachiona nezvedzidziso uye kubudiswa kwemashoko kubazi iri. Amai Rutara vanoti,
Bazi reEnvironmental Management Agency, riri kutarisana nekusvibiswa kwemvura yemunasakubva River. Kusvibiswa kwemvura iyi kuri kunyanya kukonzereswa nemabest sewer, nemamwe makambani kunyaka miti ari kudirira mvura yakasviba munharaunda. Zvakadaro ema yakatora matano ekuramba ichiongorora makambani aya uye kushanda zvakare nekanzuru reguta remutare kuvhara maleakages muguta. Ongororo imwe inoratidza zvakare kuti nzira dzinofamba nesuweji dzaane makore dzagarisa zvekuti hadzichakwanisi kutakura suweji yose iri kubva mudzimba nekukura kuri kuita guta redu. Vagari vanokurudzirwa zvakare kumhangara pose pane besti suwa kukanzuro yedu.
Vakafanwa kubata chigaro chemutauriri weguta remutare vachausisa dondo vanoti seguta vari kuedzana pose pavanogona napo kuderedza nyaya dzekusvibiswa kwenharaunda.
Tanga tichiedza kutsvaga mumasenda zedu matinombogamuchira zvichemo zvakafanana neizvi asi hatina chichemo chatakwanisa kuwana chatakagamuchira maererano ne suwa iri kutaurwa nezvayo asi tinowanzokurudzira vavakidzani vedu vari munzvimbo dzakatikomberedza maresidents edu mastakeholders edu akasiyana siyana kuti kana vachinge vasangana nenyaya dzakadai vanoripota kumaofices edu ari munzvimbo dzakasiyana siyana kana kuti vanogona kushandisa platform yedu yesit of mutare WhatsApp inowa iyo 0775792461 kuti tikwanise kubatsirana kugadzirisa matambudziko akafanana neiwaya.
Dambudziko rekusvibiswa kwenzizi rinonzi nevakawanda harizi kudora pindo chete asi kuti nzizi dzinodarika nemumaguta akawanda emunyika dziri kusvibiswa zvakanyanya nevagari makambani pamwe nemakanzuru izvo zvinosiyira dambudziko rezveutano kune vagere kuzasi kwenzizi idzi vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevanomirira vagari vanoti kudzamara mapazi zehurumende atora matanho akakodzera ekona mafambisirwo ari kuitwa mabasa nemakanzuru uye newe makambani pakuderedza kusvibiswa kwemvura nenharaunda. Vagari vakawanda munyika kusanganisira vekudora pindo vacharamba vakatarisana nedambudziko rekushandisa mvura yakasviba. Ndakamirira Studio 7 kudora pindo Mutare West, ndini Sydney Size.
Yave nguwa enyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mukoma vadiki wana mukoma Jonga wana Blessing Zulu apo wana mukoma Tanonoka Wande pa Studio 7. Ndokumbira kuti mundibvunzirewo mukuru wekanzuro yeHarara wanonzi vanawo mukuru wekanzuro yeHarara. Ndichavanokugona kukanzuro yavo chanogona kukanya zvinhu zvevanhu. Chamusingaoni chii kuti muzimbabwe hamuna mabuilding manyowani. Chii chamusingaoni. Chamunogona kutsvanyira vanhu vanenge vachitsvaga mari. Munodiko imwani wekanzuro yeHarare. Kanzuro yekuita sei yamugona kungopfutsira vanhu. Hamuna chimwe chamunokwanisa kuita sekanzuro. Hapana kana chimwe hwani chamunokwanisa kuita sekanzuro. Kusara kwekungopfutsira vanhu zvinhu zvavo. Ah, munonyadzisa imwani wekuZimbabwe. Nema president avo enyu avo. Kuna president wakada sei vari kuZimbabwe. Hakuna president wakadaro mani.
Paunongoona kuti nyika yedu yatorwa nematsotsi ndipo kuti tinonzi tikanzi mari yakunzi Zigion, Bond, Bera. chino ne chino vanana Malawi vane dem renzomba handifungi kuti vanoto export havangori nematambara avo kubvira independence vakatotanga kutore independence tisati isusu saka chetinomboti tiri kupemberera makore 45 ekuzvitonga kuzvitonga chii hatina zvati hakuna kwatiri kuenda kurima chaiko kwatiri kuenda nyika inotichangosara yayo makomba makomba chete paasi apa angove makomba upfumi huchienda kumachina marussians nemabelarusians nehama dzenyu asi chandaidawo kuyambirai ndechekuti ndo zvaiita mubhutu muzairo hama dzake hadzisi kuenjoya dzangove marefugees dzakapararira nyika pasi rinoresa
inini ndaida kunzwisisa kuti why ZANU-PF iyo iri kubvuma kuti iyo iri kukambena but nawo kana chamisaa kuda kukambena unonzi kwaanga akakambena hakuna post onzi haabvumidzwi kuita makambena ende vari kuzvivanza kuti mavhoti ariko asi taakutoziva kuti mavhoti ariko tangomirira zuva chete zuva ndirini ngavasapatisa vanhu ma
pastudio 7 pastudio 7 vajonga kandemiri muri sei nyaya yezigiri ratakaburitsirwa nehurumende iyi haisi mari inoshanda iyi ndakanyatsozviona kuti haichashanda zigari shandiri mufonde yavasiyavo US dollars riripo vasiyana nemari yavo yavakagadzira because mari iyi haichashandi ukaisa data rinopera zuva iroro saka zvaratidza kuti vakundikana vakuru ava ngavasiyane nazvo izvi ngavasiyane nazvo ngavambosiyiwo usa rimboshanda munyika pamwe zvinhu zvingachinja nekuti nezigiri nhamo chete chete
itwa Liberty Ngezi ndiri pano zvangu paSouth Africa paJozapo ndanga ndichida kutaura nenhau yezigiri ratiri kunzwa riri kuti riri kufamba sei rikufamba sei dai vatizamirawo kuti vatibudisirewo mari ine uremu huri nani sofa tikatotarisa kwaratangira zvaro kwacho kuti padhora reamerica tinobudisa mazigi 13 ratotangire kure chaiko chaiko ngavazamewo kutigadzirira mari iri nani
tinotenda vateereri idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika asi vanoda kutumirwa nhau ngavaitezve kunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko munhau dzemitambo mutungamiri wesangano rebasketball union of zimbabwe vajoe mujuru vanoti vatsigiri vazhinji vemutambo uyu vari kutevera zviri kuitika kumakwikwi eafrica basketball league ayo ari kutambwa mutonamendi inonzi nayo kuegypt pari zvino vamujuru vanoti mutambo webasketball uri kutarisirwa kukura munyika uye pachange paine makwikwi makuru ekutsvaga nyanzvi dzemutambo uyu munyika achaitwa mwedzi unouya ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye westudio 7
It's unfortunate kuti Zimbabwe isusu tinedu takakwalifaya kuti itambe mukwikwi aya haina kuzokwanisa kusvika kuegypt but tofara nenhau yekuti for the first time since competition yebasketball africa league yakatanga competition yegore rinori ndo pakakwanisa kuti tinedu kuzimbabwe iende kuservice takwanisa kuenda up to the round of 16 lakabva like tamboa achiva tinedu JBC yekuharare ndiyo yakawina mafinals edu emuzimbabwe kuti iwe ndiyo machampion machampion edu vakakwanisa kuenda kupana ndokwekuine maqualifiers ezone 6 kandii zone 6 ndikutaura nyika dzemusouthern africa vana angola mozambique zambia south africa zimbabwe isusu namibia lesoto swaziland and so on vari muregion amalawi bisipo rakaenda ikoko kanowi yakakwanisa kwanika kuenda kunext round ingiri round of 16 ndiwo kwayakanoenda kusouth africa tamboona matimu ikoko dzekunana burundi dzekunana cameroon and so on kupretoria unfortunately JBC kupretoria haina kwanisa kunobudirira asi competition ikomishoni yatiri kusapota yatiri kumhanya nayo
pane makwikwi amunawo here amuri kugadzirira pari zvino
ndikakudza excitement iripo kuzimbabwe kozinoredroi maqualifier edu atinoti manational championship arikomisa tume kugweru ndiyo kuchasangana machampion emuzimbabwe kwanobva kwamutara anobva kugweru anobva kumasvingo and so on changu chini ma team chini wa Romania international tonight wachikombina tu ame champion in Zimbabwe champion ni ya China ono zipuwa Zimbabwe at the next edition in basketball Africa League saka nipata kakira JBC Trivolta kwa uti next edition chena another step chena
iwa mutambo we basketball waka mira sayi mnika parishu no uye jeshi wiro yenyu ndeye hii
basketball ii sport ya mirati ilikukura teri Zimbabwe mseki mirati ilikukura kumarika wangu na sport efe Zimbabwe ilikukura teri ine strong presence kana chitara kuma primary schools Zimbabwe tine another very strong presence kwenye kwa ma secondary schools in Zimbabwe including in private schools as well as kuma rural school basketball iriko chukua na support ya kanyanyisa kubwa kuma stakeholders FM basketball iriko kura ku club level I should think in terms of numbers basketball iriko nongeri number 2 number 3 kudarekija kwe football kana athletics in terms of numbers basketball iriko kura.
Mutungamiri wesangano reBasketball Union of Zimbabwe vaJoe Mujuru vachitaura naMavelas Mhlanganya wewe Studio 7 vari parunare muBulawayo. Muchirongwa chenyu chemagitare chosvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi weR&B anosanganisa zvekuimba kwake nebasa rake rokurwira kodzero dzevanhu kunyanya kodzero dzemadzimai Raquel Kwainona remagitara achinzi Reg. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zvininga weStudio 7.
Why aren't you close to me? Come sit here comfortably. Chimagitare ndakazvitanga ndine 10 years vabereki vangu vainditengera twemagitare ndichiimba music yandainzwa paterevhizheni aro saka zvakatanga kare ndichiri mudikusa
saka vabereki vaiti chii muchivakuona kuti musikana uyu akutoita zvemumhanzi uyu chaizvo chaizvo
vabereki vangu vaindisapota asi baba vangu ndivo vakamboita dambudziko kutambira nekuti vaiti ndirikufanira kutanga naenda kuchikoro vakanditi ukatanga waita wawana degree then wozoita hako zvemusic ndokuenda unoita madegree angu pavakazoona song yangu yakuplayiwo paradio ndopavakazotanga kuzondotora serious.
Just in my head, you hear me with a bounce back.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi muindustry yenyu?
Matambudziko atinosangana nawo semaartists sevanhukadzi akawanda ende akasiyana-siyana. Mamwe achona ndiwa sexual exploitation and mamwe achona kunyanya ndeenyaya yemari. Dzimwe nguva vamwe vanhu vanenge vakuzotengesa muviri kuti ukwanise kuita music asi nhangu handambobvira ndadaro ndakakumirira.
So vanoda kunzwa music yenyu, vanoda kukuhayayo kumashow, vanoda kukuteererai vanokuwana ikupi?
Ndivandikwawo pasocial media ndinonge ndichinziwo Reich R-E-I-C-H-H pamasocial media platforms ose payoutube ndakanziwo Reich ZW R-E-I-C-H-H.
Mune mashoko amunoda kupawo vanhu kutsigira here?
Mashoko andinongoda kupa kune vanotonditsigira ndeyekuti varambe vachingondisapota nokuti semuimba achiri kungotangawo kudai ende asina vanhu vanomiririra kunge manager kana kusainiwa nerecord label. Ndiriwo munhu wekuti ndiri kungozvipushira music ndoga.
Was the Friday nasty Friday dai so chitipai imwe chete yamunoda kuti timbosembla yatinobuda nayo mudariro nhasi?
Saka ndakabudisa kasongo kangu kanonzi Ucharamba Uchipisa. Nenguva ino yemacopyright haisi song yao, iteri song yangu. Song iyi ndakainyora ndichida kusimudzirawo vamwewo vanasikana vanoda kuitawo zvekuimba kusindevera njomba kuti tinzwe muzuva rapisa.
Tarisa mumia
mukambo ucharamba uchipisa kubva kuna Rachel Painona remagitara achinzi Rick uyo manzwa achita hurukuro ari Maryland muno muAmerica naibvanzisininga weStudio 7 tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya asi mukasakanganwa chirongwa chedu chelive talk nhasi apo tiri kutaura nezvekodzero dzevanhu mukushandiswa kwemadande mutanda akasiyana siyana kana kuti social media anokoneka ane mufaro ndini wemazuva ose Jonga kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamwe nanditungamiri Nkomo.